Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gunyana 10, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvikoro zvovhurwa nhasi pasina kuwirirana kuti zvinhu zvakamira sei. Kushaya simba kwemari munyika kana kuti zigi kopa kuti zvinhu zvidhure. Tichakupai zviri kubuda kumutambo weAfrica Cup of Nations pakati peZimbabwe neCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro munyika zvavhurwa nhasi asi zvakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira nyaya yenzara yapfunya chisero munyika, kusiyira panzira chikoro kwevamwe vana nekuda kwekubata pamuviri, kushaya simba kwemari yemunyika kwakonzera kudzura kwezvinhu zvichiomera vabereki uye kusafara kwevamwe varayiridzi vachiti mari yavo haichatengi chinhu. Asi hurumende inoti zvinhu zvose zvakarongeka. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki wekumagunje kumashonaland west vaprofesa Panganai Chakanyuka vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kune vamwe vana muzvikoro.
Shuwa zvikoro zvavhurwa zvakanaka asi vana ndaona vakazara marudhi vachidzingwa mumazvikoro vachidzokera mudzimba kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira musha, mari hakuna uyezve vazhinji vacho vana ndavabvunza vati vakati vane nzara zvakare, havana chikafu, chikafu hakuna, drauti yapinda muzvikoro zvakare.
Vaendereravo mberi vachiti
maticho ari kuchemo nekusaiti kuti tiri kushanda but hatina zvinotikurudzira kana kuti motivation kuti basa tiri destereke. Zvezvikoro zvizhinji hazvisi kubvuma zvemabhondi vari vangaida US dollar straight.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS vaObert Masaraure vati hapana kudzidza kwaitwa.
Zvikoro zvakondikana kuvhura zvazvakatarisirwa, kunyanya vana vatadza kuya kuzvikoro. Tangoona 46% yevana ndo yakwanisa kuya kuzvikoro, vazhinji vakundikana. Pachitanyotariswa nyaya yenhamo, nhamo zhinji ichikonzerwa nedraut, kushaikwa kwamabasa nezvimwe.
Vaendereravo mberi vachiti
zvikoro hazvina mvura, tinotya nedenda rempox ririko iri kuti pamwe kana remonkpox ririko iri kuti kana ringabata muzvikoro medu kungafiwe zvakanyanya. School feeding program iri kuratidza kuti hainaumbo kubudirira kuti itange zvikoro hasati zvane zvikwanisiro. Zvikoro hazvitorina mari yemabasics nekuti vana vari kutadza kubhadhara hurumende uye haisi kubhadharawo mari yebhimu.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou vati nyaya yekubhadhara mari yechikoro iri kunetsa.
Zvino hazvina kumera kwazvo muzvikoro. Dambudziko guru ndere kuti vana vechikoro vakawanda havana mari dzekubhadhara school fees. Vabereki vakawanda muZimbabwe havasati vari employed, saka naizvozvo havasati vakwanisa kuti vakwanise kubhadhara vana ma school fees ayo anodhura zvikuru kwazvo.
Dr. Zhou vatiwo
dai hurumende yakagadzirisa jangwa ravarayiridzi maringe nemari dzavanotambira zvikoro zvisati zvavhurwa ndo zvaizopawo kuti vakwanise ngo vachibhadhara mafees vanavo vachiendawo kuzvikoro. Varayiridzi wana manyukunyuku wokudzidzisa vana vechikoro nokuti vanenge varipo.
Asi munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka.
Muzvikoro maticha ose aripo, and the reports that we are getting is many of the teachers are at school. Despite the fact yekuti izvo kune vanhu vakataura kuti hachivhurwi, asi tiri kuona zvakavhurwa. Ndosaka uchizoona dzimwe nguva isusu tichizoti regai tigare tarega kunyepa kuti hachivhurwi, icho chichizongovhurwa. Saka rega nditi general, muzvikoro varayiridzi vose variko.
Mutauriri wedzidzo yeprimary nesekondari vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vari kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Zvikoro zvavhurwa zvinoyevedza chaizvo, hatina kana zvimhingamupini zvatasangana nazvo. Tiri kufara chaizvo kuratidza kuti vana vese vane shungu dzekuenda kuchikoro, uye vabereki vari kuuya vachibhadhara mari yeschool fees.
Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reNational Schools Development Committee vabhani manokore vaudza Studio 7 kuti
chekutanga takupanana chenjedzo nyaya yempox yekuti iri kusimuka iyi, ndinofara kuti taita gadziriro yakakwana. Muzvikoro zvizhinji vakaita gadziriro yakakwana kuti tigadzise nyaya yempox ikwanise kudziviririka, vana vasabatire batire. Tinofara kuti zvikoro zvizhinji zvatatenderera zvavhurwa zvakanaka. Ndimuremezwa rekutanga vana vachipinda pasina matambudziko akati wandei.
Panyaya yemari yechikoro, hurumende inoti vana vabhadhare mari inotangira pamadhora mashanu kusvika pamakumi maviri, zvichienderana nekuti vari kumamisha kunogara vazhinji kana kuti vashoma mumadhorobha. Kusekondari vabereki vanobhadhara mari inotangira pamadhora gumi kusvika pamakumi mana, zvichienderana nekuti vari kupi. Asi mari inenge ichinzi yeruvako inobhadhariswa nezvikoro ndiyo inenge yakawanda, ichipa kuti vabereki vatatarike. Vachitaura mudare reparamende mazuva adarika, gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo, vakati vanasikana zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe 4557 vakasiyira chikoro panzira nekuda kwekuti vainge vave nepamuviri. Pavana ava zana nemakumi matatu nevana vainge vari kuprimary. Panyaya yenzara, vamoyo vanoti hurumende yakaparura urongwa hwekubatsira vana vechikoro vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 nezvekudya muzvikoro. United Nations International Children's Agency Fund inoti vana vechikoro vanosvika zviuru mazana mashanu zvine makumi masere kana kuti 580,000 vakatarisana nenzara inotyisa munyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wadarika. Evans Azininga, VOA Studio 7, Washington DC.
Vamwe vechidiki kumaruwa vanoti havasi kuwana mikana yekuzvipundutsa yakaenzana neve vamwe vavo vari mumadhorobha kana mumaguta, zviri kuzoita kuti vasarire kumashure munyaya dzekurarama upenyu huri nani. Asi hurumende inoti haina rusarura pazvirongwa zvayo zvebudiriro zvakanangana nevechidiki. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mukomana ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa, Richard Madzinga, anogara kumaruwa ekwaSeke uko kwaakakurira. Anotsanangura aanoti matambudziko aanosangana nawo sewechidiki.
Changu chipo chiri chekutara mufananidzo kana kuti kudrawa cheart. Chipo ichi chakangokura chiri manderi, handina kwandakachidzidzira. Challenge yatinayo isusu vekumarural areas is atina exposure chokutanga, uye material yokushandisa ndiyo inotinetsa kushambadza mabasa edu atinoita.
Asi Richard chete anochema nemikana mishoma kune vari kumaruwa. Mumwe wechidiki, Tendai Hove, anewo makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa, anogara muBhindura asi akakurira kumamisha ekuRushinga mudunhu reMashonaland Central, anoti upenyu hwekumaruwa ndehwe hwakumukwaku.
Chikoro ndaidzidza paGwangwa High School, which was 10 kilometers away from home nekuti ndiwo pava nedzidziso yakanga iri nani murushinga imomo pandakapasa form 4 maconnections ekupositor form bva ipapo ndamuwana waburikidzawo kune vakoma vangu neshamwadzi vakoma vangu neshamwadzi ana baba nana mama idzo dzinogarawo munzvimbo dziri nani madhorobha
kuchitariswa rimwe divi makomborero mafukidze akakurira muHarare anoti haana chaanonyanya kushora kana achitarisa makuriro aakaita
unenge uchikwanisa kushandisa zvakaita semagetsi mvura unenge uinayo panzvimbo generally hazvinhu zvekuti ndakakwanisa kukora zvakanaka it was a good experience izvezvi ndiri kuyunivhesiti ndiri pachinova University of Technology.
Makomborero anoenderera mberi achiti anoona remangwana rake rakajeka chose.
Chandayazonzwisa ndechekuti zvinenge zvakutoda kuti uite kakuvisisa setup yacho yemunyika kuti ukwanisa kuita push forward. Maconnections handinawo, yeah, maconnections acho ari nani, ndotoona kuti ndozvanhingi kuti ndikwanise kuenda kwakati ndozvanhingi. In 5 years ndinenge ndane 27, ndinozviona ndane kasetup kangu, kafarm kangu, ndichikwanisa kuita output iri nani pambudzi, mombe newai.
Kana takatarisa vechidiki vekumadhorobha nevekumaruzevha, masangano anoshanda nevechidiki anosanganisira Red National Association of Youth Organizations anoti zvinoita sekuti upenyu hwevari mudhorobha huri nani munyaya dzezvedzidzo, hutano uyewo mikana yekuzvipundutsa takatarisana nemabasa. Asi hurumende inoramba kuti mikana yakarerekera kune vechidiki vekumadhorobha ichiti inowanisa vechidiki vemuZimbabwe mikana yakaenzana. Mukuoma kwezvinhu munyika, gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire vanoti dai vechidiki vatsungirira munyika yavo kwete kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika.
Naizvozvo ndiri kupa chenjedzo kune avo vachada kuenda kuti nyika inoyi inovakwa nesu tese vechidiki ende isu tisiuve nevayo munguva inotevera. Ndiri kutarisira kuti isu tega sehurumende tinonida uko rwenyika tinotisapoti kana tichitaurazve development.
Vamachakaire vanogara vachiti havana wechidiki wavanoda kusiya kumashure kunyange vachiita zvekuchera goridhe kana kurima. Anoongorora nyaya dzevechidiki uye ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reYouth Vibes Africa Ruvarashe Miti anoti vechidiki vekumaruwa ndivo vanoda kunyanya kusimudzirwa kudarika vekumadhorobha.
Tinoona kuti vechidiki vanenge vari madhorobha vanowana mukana nekuti vanenge vane accessibility, asi kumaruwa vanenge vari busy vachishanda mumaminda. Saka naizvozvo tinoda kuti avo vachona vari kutsvaga mikana yevechidiki ngavaunze maopportunities aya kumaruzevha, voudzana sabhuku madzimambo kuti vashamarare kuti kuHarare kana kuti kukwekwe kukadoma kwaita mukana webasa, kwaita mukana wekuenda kuchikoro.
Vechidiki vemuZimbabwe vanodarika zvikamu makumi matanhatu nenomwe kubva muzana 67% zvevanhu vari munyika. Asi sangano reInternational Labour Organization rinoti zvikamu makumi masere nemana kubva muzana kana kuti 84% zvavo hazvina mabasa akati tsvikiti. Sangano reUnited Nations Population Fund rinotiwo vechidiki kunyanya vekumaruwa vanosanganawo nematambudziko ezvirwere zvepabonde, kubata pamiviri panenge pasina kurongwa, kuroodzwa kana kuroora vachiri vadiki, zvavanoti zvinokonzerwa nekushaya ruzivo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuRussia azivisa nhasi kuti adonedza ndege dzemhando yemadrone 144 dzatumirwa neUkraine manheru anhasi mumaguta akasiyana-siyana enyika iyi kunyanya kumawirira. Munhu umwe chete anonzi afa, vamwe vatatu vakakuwara. Ukraine inotiwo yadonedza ndege dzemhando yemadrone 33 pa 46 dzatumirwawo mumatunhu ayo nhasi. Ukraine yatumirawo mashoko enyunyuto kuIran, iyo inonzi iri kubatsira Russia nezvombo. Vanoona nezveutano muGaza vanoti zvombo zvakandwa nemauto eIsrael mudunhu iri zvauraya vanhu 40 uye kukuvadza vamwe 56. Izvi zvaitika munzvimbo yeMawasi muguta reKhan Yunis. Israel inoti yauraya varwi veHamas, asi Hamas yati aya manyepo sezvo kwaurayiwa vanhuwo zvavo vanga vakapotera vachigara mumatende. Panguwe yu urumende ili kushipembeza ni kushuro wa dundundu ichiti ya kwa nisa kuzikamisa uremu emarie munyika ye zigi kuburikiza ni kufara maburi akaita semisika mitema. Mitengo ye zini ino nzi ya tanga shakari kukwira izo shunuzi nezimwe nyanzi munezo ufumi uyu mcherechezwe kutremangwa na remari chaye munyika ii arana kujeka. Parishu no marie zigi kana echenza nskwane dola rimwechetere kwa Amerika ili kumira ili mazigi gumi nemana kana kuti $1 = 14 zig. Asipa msika mutema, dola rimwechetere kwa Amerika runonziriru kutengwa nema zigi aripakati pe makumi mawiri nema tanatu kushika kumakumi mawiri nema sere kana kuti 1:26 kana 1:28 kana kudarika. Imwe nyanzvi munezve upfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai muye mutambasere vanoti kudzikira kweuremu hwemari yemunyika ndizvo zvave kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu uye hachisi chinhu chinganyanyoshamisa nekuda kwekuti Zimbabwe senyika iri kunyanya kushandisa dhora rekuAmerica.
Naizvozvo vanhu vanenge vachinge vabata zigi vanoziva ivo kuti ndabata zigi iri haizi mari yekuti ine uremu hwakasimbiswa negold kana hwakasimbiswa neUS dollar. Nekuti vanhu veku Reserve Bank havana kunge vatijekesera kuti inenge zvichizofamba zvakaita sei pamberi apo. Naizvozvo tinenge tichiona kuti simba rezigi pare zvinhu riri kungopiwa pakuti vanhu vari kupiwa zigi iroro havana imwe choice yekuti vanotongoitora nokuti ndizvo zvavanenge vachinzi vashandisa.
Imwe nyanzvi munezve upfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hongu uremu hwezigi hunoramba huchidzika nekuti pane zvakawanda zvinoita kuti mari yenyika inge ichiruza simba.
Hurumende payakaunza maritsva yezigi, hurumende haina kuzenge yazombokwanisa kupa vamabhizimusi kana vanhuwo zvavo vanotsvaga mari yokunze kuitira kuti zvinhu zvavanoita mabhizimisi avo afambe nomazvo. Saka kudzaka kuri kuita zigi uku zvinenge zvichireva izvo kuti US dora rava kudhura nokuti riri kuwandirwa.
Dr. Prosper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kushandiswa zvakanyanya kwedhora rekuAmerica kuri kuramba kuri pamusoro zviri kuita kuti zigi rishaye simba.
So I think ndo dambudziko riripo nyaya yemaha imports yacreditor demand even yaya loss of confidence muzigi. So izvo zviri kucontributor mukuderera kwesimba rezigi. Harisi dambudziko rinogona kupera nyore nyore tisi takaita mamwe maservice station anotengesa fuel in zigi, but iwawo even anenge atengesa in zigi anozodawo futi zvakare foreign currency yekuti vange vachizotenga kureplenisha mastocks avo. Saka izvozvo hazvibatsira hazvo kuderedza demand yeUS dollar. Zvinogona kungobatsirawo kukwidziridza demand yemazigi.
Asi imwe nyanzvi munezve upfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekutambirwa kuri kuitwa zigi neveruzhinji zviri kuitawo kuti riwande pamisika.
Saka kana de-dollarization ichiitika tinoona mari yemazigi ichiwanda munyika, asi ndo zvatinoda. Asi tiri kuti zvazoitika kudarikidza chipimo chatanga takatarisira zvichirevei zvichireva kuti zigi rakatambirwa zvakanyanyisisa. Zvoreva kuti dambudziko ratinaro hongu hatirirambi, asi dambudziko rakanaka nekuti dambudziko rinotitaridza kuti kune chaedza kumberi uko mukagadzirisa chete kudengenyeka kunongouya mushure mekunge mari yacho yawandisa.
Nyanzvi dzeupfumi idzi dzinoti kana izvi zvisina kugadziriswa nyaya yeupfumi hwenyika icharamba iri sebhasikiti ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndo zvatinoita pastudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavoka Ncube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection. Austin.
Kupachitatu apa.
Tirito use mchurongwa Diaspora Forum. Tishibata nyaya zineche kuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi. Tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei.
China ndeche madzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Gati sangane yipa live talk na 8 o'clock masondo ose kubamu vuro kushika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Magate irira ku Studio 7 tichitefe nyura tere pa muzinda we Voice of America mu Washington DC. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuita gakava revari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti presidential debate nhasi mambakwedza. Vakawanda muAmerica nepasi rose vakatarisira gakava iri zvikuru sezvo amai Harris vari gweta uye vaive muchuchisi ukuva Trump vachizivikanwa nekugona kutaura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Chipo Dendere vanove nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi paWellesley College mudunhu reBoston muno muAmerica.
Manera nhasi kuchange kune debate pakati pamuzvare Kamala Harris nava Trump, former President Trump. Vanenge vachidibeta kuti tione kuti anonzwisisa nhau dziri kunetsa vanhu pamberi kwokunda mumwe ndiani. Vazhinji vari kutarisira kuti hapana chatichadzidza chakanyanya pamusoro pepolisi nekuti kuchangova kutukana nekunyombana chete chete. Muzvare Harris vari kutaridzira kuti vakavamirira vaTrump vachange vachivapindurawo zvinoenderana nezvavanenge vavapindura. VaTrump vakatotanga kunyomba muzvare Harris nekutaura kuti vapfupi. Saka vanhu vazhinji hatisi kumbotarisira kuti takatarisira polisi pane chatichadzidza kubva kudebate iri chatisati taziva nakare.
Semaonero enyu, amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party vachataura nezvei mugakava ranhasi? Tozotarisawo vaDonald Trump vari kumirira bato reRepublican Party, munofunga kuti vachataurawo nezvei?
Havazoshayiwo zviviri kana zvitatu zvavanotaura zvinosimbisa divi ravo. Tinoona kunge maDemocrats vachataura nyaya yekuti President Joe Biden pane zvizhinji zvavagona. Vachataurawo kuti isusu tiri kuda kuramba tichigonera vanhu. VaTrump vachataurawo kuti pavakanga vari muofisi ivo ikonomi yakanga iri nani. Saka vanogona kupinzawo nyaya dzakaita saidzodzo. Handifungi kuti vanozoshaya zvakakosha zvavangataura. Asi maonero angu ndiye kuti nguva zhinji ichapera vanhu ava vachinyanyisa kutukana.
Sei muri kudaro?
Nekuti ndo mataurirwa zviri kuitwa munews uyezve ndo mataurirwa ari kuita matimu avo. Asiwo maAmericans zvinhu zvakaomera vanhu, saka vakaregedza kutaura nenyaya yekuomerwa kwakaita vanhu zvinhu, vakarega kutaura nenyaya yemapolisi zavo. Muzvare Harris vanogona kutaura nyaya yekuti vari kutarisira kubatsira vanhu vanenge vachida kutenga dzimba. VaTrump vachataurawo kuti vanoda kuti vemabhizimisi vadzikisirwe matax. Saka ndinoona kunge nyaya idzodzo dzichauya padebate. Asiwo mazuva ano pane nyaya yanga ichinetsa yemaHaitian immigrants nevamwe. Iyoyo yakaoma former Democrats kuti vati tinongoda kuti vanhu vapinde. Asiwo maRepublicans ari kuwanza rusarura ganda. So mafungiro angu ndinoti nyaya iyoyo yakakosha.
Avanga vari muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 Wellesley College muBoston muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiniko pa Studio 7, makadiniko pa Studio 7.
Aisi tisi watereri vistidio 7 zewa hombe. But tinechichemo. Tinechichemo na mkoma jonga. Aiwa. Kana mechiverenga manipa nyuzi zapa. Munofana kufura wazi ma audio idu hapa. Munofana kutufura ma audio. Tifare kana taa kutereri vistidio 7. Tichiswa tichitaura. Tateda angu. Mwa nezo rakanaka. Ndi Mr. Saitas Barasti Mibengi.
Haa, munanga gwadaya gonaita tsitsi. President munanga gwadaya wa step down wa mbupova ngumkana. Wanofana wakundu wa tsitsi nezvirikuitika, especially in South Africa, mabatiri wa arwit kwa wanu wachishungurudzwa. Haa, zandaya mbu step down ya sunungura wana wa Zimbabwe. Zimbabwe haisati ya wana ushitonga kuzera, haisati ya wana ushitonga kuzera. Ina amoega ega kwa wana Zimbabwe. Ina amoega ega.
Studio 7 ni makadini hapo, murukutaura ndi mkoma chidembo, taiti utamba. Wabereki tine matambu ziko, tine dambu ziko pa mazita. Ati tambu za dambu zo, ngati tumize mazita tafunga. Aiwa, ndino kwa zisaba tereri wose, neba shamarari wechirongwa.
Masura se ta studio 7, ndini wundu utora ndukuno ku Cape Town. Na wia wano hariku sungwa munomu, na wamafezi munomu. Ya wali yonishireba, chango pinda ine dzungu iwi. Kutamba ni nguva. Kwa nwe South Africa wanufana kungwarira minister chango pinda WDA. Ipati isina punduzo, ipati isina future. Ipati umuna singa zizo anuita. That is why pakatora ministeri yakatanga kushunguruza vanhu. Ike zvino zviri kuitika. Ndezve kuti vanhu vari kusungwa, vasungwa, ane mari haasi kudhibhodhwa. Kuti vari kuda mari yakawanda ma3000, ma4000 pamunhu. Kana kuti dzihama dzako dziuye nemari iyoyo, votora mari vokuburitsa.
Manhero akanaka vateereri veStudio 7. Tiri kuno kuzvimba North, kune Eldorado Mine. Tiri kubvunzawo kuti munyika muno muchiri nemutemo here. Mainspectors of mines vakavhara Eldorado Mine. Vaibata ne 3 kgs dzegoridhe dzisina kuendeswa kufidelity nedzimwe mhosva dzakawanda. Pasina vhiki wavharwa mugoti uyu wakavhurwa machina vachiti vane wekuministry of mines Harare wavanodya naye.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Zimbabwe iri pakati pekutamba neCameroon mumutambo weAfrica Cup of Nations qualifier mugroup J. Pari zvino zvibodzwa zvakamira zvakati Zimbabwe 0 Cameroon 0. Mutambo uyu watambirwa kuMandela National Stadium kuUganda uko Zimbabwe iriyo iri pamusha. Muchirongwa chedreve chidiki chethe connection na 8 pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate ina 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvikoro zvovhurwa nhasi pasina kuwirirana kuti zvinhu zvakamira sei. Kushaya simba kwemari yemunyika yezigi kopa kuti zvinhu zvidhure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Stanley Kilemhlanga.